This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare pastudio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 8, 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDCT rinoti sangano reUnited Nations richaona kuti chikafu chagoverwa kuvanhu vose zvisina kuti munhu abuda mumba mani. Murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vanosvitsa mwedzi 14 vatsakatika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDCT rinoti rakawana chivimbiso kubva kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon chekuti sangano iri richaona kuti chikafu chose chinobva kumasangano nenyika zvinobatsira Zimbabwe chagoverwa kuvanhu vose zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai masvondo mashoma adarika rekunyorera vaBan richinyunyuta nekwarinoti kusarurwa kwevanhu vari kuwaniswa chikafu nebato reZANU-PF richinyima vemapato anopikisa. VeMDCT vakakumbira kuti sangano reUnited Nations ripindire munyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Dambudziko rinanesa nderekuti vana veZimbabwe vasiri veZANU-PF panyaya dzematongerwo enyika vari kunyimwa food aid. Tose tinoziva kuti gore rino muno muZimbabwe igore reshara. 4 million Zimbabweans havana kana chekubata, kana musuva chaiwo wesadza vanhu havana, kune zhara kuzheuko. Saka vanzwa kudaro ndo saka mchiona vakamhanya musi wa16 February gore rineri vakabva vanyora tsamba ichienda kuna Secretary General weUnited Nations vaBan Ki-moon vachiudzawo vaKi-moon kuti zvandaona pandafamba ndaona kuti vana kunyanyanyanya maMDC supporters vari kunyimwa chikafu nenyaya yekuti vanhu veZANU vari kuti kana uri weMDC hatikupe chikafu, tinongopa veZANU chete. Saka tanofara kuti musi wa16 April gore rineri vaBan Ki-moon vakabva vanyorawo tsamba vachipindura kuna vatsvangirai kuti tazviwa zvamataura Mr. Tsvangirai. Zvataakuita isu taakushanda na country director weUnited Nations muZimbabwe kuti tisimbise nyaya yekuti hapana chikafu chinobva muUnited Nations nemaaffiliates awo chinozonyimwa vanhu on political grounds. Zvatotaridza kuti kufamba kwavatsvangirai muvanhu nokunzwa kwavakaita zvichemo nokuzozvipirawo kugadzirisa zvichemo zvavo zvatobatsira. Saka zvakawanda zvatiri kuita.
Iyo minduro yamuri kuti yakabva kuna vaBan Ki-moon, hurumende inoitambira sei? Nokuti vari kutungamira zvirongwa izvi zvirikugoverwa kwechikafu ndo vari mubato riri kutonga rinovere ZANU-PF.
Ndo saka ndiri kuti ukaona tsamba yobva kuna United Nations Secretary General achitaura iye kuti atotora matanho okuti country representative weUnited Nations muno muZimbabwe aone nepanogona napopose kuti ataure nevehurumende aende pasi on the ground anoona kuti chikafu chiri kupiwa kuvanhu vose vanochida zvatotaridza kuti zvinhu izvi zviri kubva kumunhu mutekwa tekwa vabankin munhu mutekwa tekwa somunyori mukuru weUnited Nations tinoziva here kuti vanhu vezva vanovangangoedza zvavanoda kuti vasateerera zvinenge zvichibva kuUN kune maNGO asi takanakira mutemo wavapo constitution inozotipa mukana wokuti tikaona kuti vanhu vedu vanoramba vachinyimwa tinokwanisa kutora nyaya idzi tienda nadzo constitutional court saka pari zvino tinoda kumbovona kuti vacharamba vachinyima here maopposition supporters chikafu tikaona kuti zveshuwa vanhu ava vataridza kuti inhini toziva kuti zanu vatsigiri vayo vazhinji vacho inhini vane nharo tobva tatora mikana yandataura yokuenda kumatare edzimosva
mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare nestudio 7 Bishop Anselmo Magaya avari kutungamira urongwa hwekunamatira murwiro wekodzero akatsakatika vaitaidza mara vanoti vari kurongana kuungana muAfrica Unity Square mangwana masikati senzira yekurangarira kusvitsa kwavadzamara mwedzi gumi nemina vapambwa nekutsakatika. Bishop Magaya vanoti kunyanga hazvo vari kuita zvose zvavanofunga kuti zvingadai zvichibatsira mukuwanikwa kwavadzamara vanoshushikana zvikuru kuti hurumende haisi kuratidza seinonzwa ruzha rwavari kuita kuti iwedzerewo matanho ainoti iri kutora mukutsvagwa kwavadzamara. Ngatinzwei hurukuru yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga tirikuramba tichikatyamadzwa nokushuwa zvikuru. Tiri pamwe chete nemhuri yekwadzamara nokuda kwekuti hapana chatichabuda mumaefforts ese atakaita kunze kwenyaya yekuti mwoyo yevanhu inosimudzirwa kana tichinge taita zvatinenge taita. Saka isusu takapa chitsidzo chokuti toda kuratidza ruzhinji rweZimbabwe uye kuti hurumende yeZimbabwe kuti hatisi kuzonyarara. Vasafungidzira kuti nekufamba turi kuita nguva tichaneta toti isusu hatina zvatino kwanisa kuramba tichiita. Ticharamba tichipfuura mberi nokuita minamato nokuita maprotest akafanana nemamatches atakamboita. Saka muvhuro anova ndo mangwana tinenge tirimo zvakare muAfrica Unity Square tichinyengetera panguva dzelunch hour nokuda kwekutsakatika kwakaitika kuna itaidzamara uye tichitaurawo zvekare kuhurumende kuti tiripo uye kuti tichaita zvose izvimo zvacho zvatisatanyatsofunga zvekare zvinoita kuti zvibude pachina kuti itaidzamara uri kupi.
Asi tichitarisa ruzha rwose rwaitwa pamusoro pekutsakatika kwavadzamara kusvika parinhasi pasina zvati zvaitwa nevamunofungidzira kuti vanofananga vachibatsira tingati here havasi kunzwa ruzha urwu kana kuti vanhu havasi kuita ruzha rwakakwana.
Zvese zvinogona ngezvechokwadi ndinofunga kuti tinogona ngekuita ruzha rwakakwana despite kuti taita ruzha rwakatsimbei asi ndinodavira kuti dai ruzhinji rweZimbabwe muwandu hwavo zvisinei nokuti uri kusvondo kupfi uri kusivil society ipi neturipi tasimuka pamwe chete tichisoropodza nekutuka ndinofunga kuti pane zvaigona kuitika. Asiwo zvekare dzimwe nguva kunyange kuri kwokuti taita ruzha rwakakwana ndinofungidzira kuti vanyangadzi ava uye neavo vanofanira kunge vachiita zvavanofanira kuita nokuda kwokuti vanoziva zvakaitika kana zvavakaita vanogona kunge vari kutya kuti votanda papi tomboti itaidzamara mupenyu kumubudisa kwacho ndofunga vari kushaya kuti tichomubudisa zvobva zvabuda pachina kuti ndiananga naye. Saka ndinonatso kuti vari parumanhanzombe asi ndine kugutsikana chaizvo chaizvo kuti mumwoyo yavo nokuda kwerozva rwatiri kuitika muri kushushikana ndava tiri kunamata chaizvo chaizvo kuti Mwari vavashaise rugare kusvika vagadzisa zvavanofanira kugadzisa.
Bishop Anselmo Magaya avari kutungamira urongwa hwekunamatira vaitaidzamara vari parunare muHarare nestudio 7. Varimi vegorosi remuchando vanonzi mwaka uno vari kutarisirwa kuwedzera uwandu hwendimo yavo kubva pamahekta zviuru zvitatu zvavanonzi vakarima mwaka wapera kuenda pamahekta zviuru makumi matanhatu. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi re Zimbabwe Commercial Farmers Union vawanda Chabikwa vanoti gore rino varimi vakawanda vari kuda kurima ndimo hombe kupfuura zvavakaita sezvo vakawana vanhu vakavabatsira vakabatana nehurumende. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Gore rino tarisiro iri kuti iyo kune vakabatana nehurumende kuti vabatsire varimi vaone zvokushandisa kuti rino gorosi iyo chazova richatengwawo nemutengo wandataura uyewe kuti GMB iri pamutengo wakanaka asi haina mari. Gore rino tichitarisa kuti GMB yacho inenge yaane mari yekuitenga gorosi iro. Chimwe chikonzero chatofanira kuti rime gorosi. Gorosi chikafu. Munyika medu nenyaya yedraut yatakasangana nayo iye kutanga kwemwaka, kukohwewa kwechikafu kuchada kushoma zvikuru. Saka tikawanikwa tarima gorosi rakati wedzerei kudarika zvemakore ese tarima chikafu pane kuti tiite chikafu chekungotenga kunze kwenyika chakarimwa nevamwe. Itarisiro yedu kuti urongwa uhu huchabudirira. Urongwa uhu huchaita kuti varimi vaone mari yekugadzisa mapombe ekudiridzisa, mari yekutengesa mbeu nezvinoshandiswapo, magetsi nemvura yacho kuti tiite gorosi rakawanda. Varimi vanorima gorosi vanoshikuno kuririma chaizvo.
Tinozwa kuti mwaka wapfuura kwakangokwanisa kurimwa 3,000 hectares imo muna 2015. Mwaka uno munotarisira kuti mahekta anga arimwa gorosi angasvika pachii?
Matarisiro atichiita tikaita chaizvo chaizvo zvinodiwa tikasvikawo pa 60,000 hectares dzegorosi. Aiwa tinenge tarima gorosi chaizvo kunyange zvazvo tinenge tasvika patikambosvika makore apfuura.
Imwe nyaya inonetsawo varimi ndiyo nyaya yekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwerete zvekuti vange vachipihwa nemabhanga kuti vakwanise kunge vachirima. Idambudziko ramungatarisira here kuti ringabatawo varimi vegorosi iva?
Dambudziko rezvikwerete ndo dambudziko guru guru chaizvo mukurima kwegorosi nekurima kwedzimwe mbeu dzese. Tinoona mabhanga edu nemari yatikushandisa iyi dzedzimwe nyika iyi havasi kufungwa kusununguka kuti vatipe chikwereti vape varimi chikwereti. Vari kuti varimi havazodzosera.
Avanga vari mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda Chabikwa vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naPastor Ivan Mawarire. Vazhinji munovaziva vachiratidzira vachikurudzira vanhu veZimbabwe kuti vatakure mureza wavo kuti vaudzewo vari kutonga kuti aiwa ivo vane kodzerowo sevana veZimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Pastor Mawarire.
Ndinotenda zvikuru nemukana wamandipa kuti ndive tichigoverana pamwe chete nemi nevateereri.
Aiwa, tinotenda Pastor. Munguva pfupi yapfuura takambotaura nezvekuratidzira kwamuri kuita, asi iko zvino toda kuti timbotaurewo nemamwe mabasa amunoita kukurudzira vechidiki. Zvii zvamunoitawo?
Rimwe basa randinoita tichikurudzira vechidiki, tinobatsirana kuti izvo munhu ave netariro kuti ramangwana rake rakajeka. Tichigara muno muZimbabwe kana iko kuno kuAfrica, tinowanzoona kuti vechidiki upenyu hwavo hunowanzoperera husina kunyatsokuenda kure kure. Tine zvirwere zvatinetsa makore apfuura zvakafanana neHIV and AIDS nezvimwe zvakawanda wanda kudaro. Saka tinenge tichibatsirana kuti munhu chekutanga akoshese zvaanenge achishuvira kuita, atinoti pachirungu madreams aya, dream yako, kuti munhu koshesa ichocho kupfuura kunakirwa panguva diki diki.
Saka munofamba munzvimbo dzipi? Munomboendawo here nekumaruwa uko?
Kumaruwa tinomboenda, ndinorangarira gore rakapera tanga tiri kunonzi kuSt Patrick's kumamisha kwatakaona mukana wokuti tiende. Kakawanda kachona tinowanzobedzwa pari pachikoro kuti tisvike titaurewo nevana vechikoro. Ndanditori pane chimwe chikoro chadandiri vakandikumbira kuti imbotitaurirawo nevana tichivhura temu yedu tsva. Saka tinombopindawo asi hazvisi nyore nekuti basa ratinoita tichibhadhara tega. pamhomwe dzedu saka tichibhadhara tega mafuta acho ekuti tifambe nemotikari dzacho kuti tisvike ikoko saka hazvisi nyore dzimwe dzenguvawo tinotozongopedzisira tati izvo aiwa regai tozorana pamberi kana kuta tinozongopimirawo ari macd kana manhingirikini maaudios kuti vanzwe vateerere zvatakambotaura tiri kumwe saka tinenge tishuvirawo patinokwanisa kuti tibude chitenderera kwakasiyana siyana
munotaurawo nevamwe vanenge vaakuda kuroorana vai kana kuti hatingati marriage counseling zvinenge zvichifamba sei ipapa
iyoyo ndo imwe programu yekusumukira takatarisana makore apfuura vechidiki vakawanda munyika yedu vaakusvika panguva yekuroora nekuroorana chatakaona ndechekuti izvo vakawanda vacho gadziriro yacho havana tiri kuona kuti kuputsika kwedzimba muzimbabwe kwanyanya makore apfuura vanhu vari kuti vakachata kana kuti vakaroorana apaperi gore vanhu vaakutorambana vanhu vatodi zvato vaakutopatsanurana saka takaona zvakakodzera kuti aiwa ngatichitangai kuti tibatsirane vechidiki ava kuti kana muchinge maakugadzirira kuroorana ngatichitanga kugara pasi togadzirira kuti zvinorevei kugara nesi zvinorevei kuti ini ndavaba vemba maamai vemba tinochengetana sei tinobatsirana sei mari tinobata sei ana ambuya tovabata sei ana tezvara tovabata sei ana amune tovabata sei
asi iwo pastor maurire amuonewo here kuti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi inogona yaakupawo kuti zvinhu zvinetse mudzimba umo vechidiki vangaitawo sei ipapa
ichocho ichokwadi ndiwo dambudziko guru ratiinaro kuti pashayikwa mari kana kuti pashayikwa upfumi rugo runenge rwaakunetsa ndozvari vanhu vakawanda vanombozotaura vachiti izvo aiwa chero tisina mari tinongundanana chero tisina mari ichokwadi asi kana tikada kunyatsotaurirana chokwadi chokwadi chaicho chaicho upfumi chinhu chakakosha kana kuti kuwanawo mari yatinovakawo tunhu twedu tichigadzirawo zviri zvichinhu chakakosha pakaita nzara muri mumba kusanzwisana kunowedzera saka chatinokurudzira vanhu ndechekudaiwo kuti izvo muchironga zviya zviya maakuronga kuti taakuda kunoroorana ngatitanga kutarisai kuti izvo muchararama upenyu hwakadini ngatitangai kugadzirisa kuti izvo mari dzamuchange muchiwana mutarisira dzakaita sei muchazoda kutengei kana kuti muchazoda kuvakei muri mese zvichaita here tatarisa zvekare tinobatsirana kuti izvo kana tiri vaviri tinofanira kunge tiri vanhu vanoziva kuchengetedza mari kunonzi kusevha pachirungu kana kuinvesta kuitira ramangwana redu
aiwa tinokutendai zvikuru pastor mawarire nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda zvikuru mwari vakuitirei zvakanaka
manga makateerera kubva kuna pastor Ivan Mawarire aiwa vateereri nguva yedu ndo yaita shanje nekudaro ngaisiye matambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki
inzwa mepo chisondo chiona kuhope kuva nenguva ndoshuva dai dzingori hope amai famai zvakana
kambo zuva rimwe kubva kuna Cynthia Mare kachuya kwamuri pazuva reMother's Day kubva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT rinoti sangano reUnited Nations richaona kuti chikafu chagoverwa kuvanhu vose zvisina kuti munhu abuda mumba maani. Murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vanosvitsa mwedzi 14 vatsakatika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.